Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikunguru 8 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 787 vafa vari vapfumbamwe. Nyanzvi dzotaura pamusoro pekudzingwa basa kwakaitwa vaObadiah Moyo, avo vaive gurukota rezveutano. Amai vemutungamiri weMDC Alliance, Ambuya Alice Chamisa, vanowigwa zvine mutsindo kwaGutu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira magonyeti kuSouth Africa zvogara zvakabatira ura mumaoko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 787 vafa vari vapfumbamwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi mashanu nevatatu nezuro. Vanhu gumi nevatanhatu vakabva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana uye makumi matatu nevana vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana maviri nemumwe chete, kana kuti 201. Vanhu vakavhenekwa chirwere ichi nezuro vanosvika mazana matanhatu nemakumi masere nemumwe, kana kuti 681. Vanhu vaongororwa chirwere ichi munyika yose kusvika pari zvino vadarika zviuru makumi masere nechimwe nemazana matatu nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 81,335. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezvishanu, kana kuti 11,995,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana mashanu nemakumi mana nezvinomwe, kana kuti 547,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni matatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvisere, kana kuti 3,098,000. South Africa ndiyo ine huwandu hwakanyanyisa hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika dzemuAfrica. Nyika iyi ine vanhu vanodarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu nemazana masere nemakumi mashanu nevashanu, kana kuti 215,855. Inoteverwa neEgypt, iyo ine vanhu zviuru makumi manomwe nezvinomwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 77,279, ichiteverwawo neNigeria, iyo ine vanhu zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 29,789. Zvichitevera kugunununa kwakanyanya munyika nekunze nenyaya yeuori muhurumende, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazomanikidzwa kudzinga basa gurukota rezveutano vaObadiah Moyo, avo vari kupomerwa mhosva yeuori pakutengwa kwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. vamoyo vari kutarisirwa kumiswa zvakare pamberi pedare musi wa 31 Chikunguru uye vakabatwa nemhosva iyi vanogona kukandwa mujeri kwemakore gumi nemashanu kana kubhadhariswa mari. Vamoyo vanonzi vakaita chikiribidi pakupa kambani yeDrugs Global basa rekutenga zvikwanisiro izvi nemari yaidhura uye kambani yacho isina nhoroondo yakati tsvikiti. Izvi zvakatanga kuburitswa nemapepanhau epaInternet akaita seZim Morning Post, Zim Live uye mutori wenhau Hopewo Chingono uyo aiburitsawo paTwitter yake. Kunyangwe hazvo vehurumende nezanuPF vakamboedza kutyisidzira vatori venhau ava, nyaya iyi yakagumawo yasvika kusangano remapurisa repasi rose reInterpol iro rakati riri kuferefeta kufambiswa kwemari yekubhadharwa kwekambani iyi nehurumende zvinonzi zvakaitwa nenzira isina kujeka. Mwanakomana wavamunangagwa Collins anonzi akabatwawo mambure enyaya iyi. Asi mutsamba kuvatori venhau akati ari kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya. Zim Morning Post neZim Live akaburitsawo mifananidzo ina Collins nemumiriri wedrugs muZimbabwe vaDaily Shinguwaya avo vanonzi vaimbokokwa kumabiko ekuState House. VaNguwaya ndivo vakatanga kusungwa nenyaya yehuori iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vanokokera mabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Nyango zvazvo zvatora nguva yakareba kuti vazosvika pachinhano chakadai izvi, asi zvinopa chiedza kuti kwatiri kuenda kunenge kwakamira sei. Asi ndinofunga kuti zvose zvaitika izvozvi izvi zvazoitika nekunge vanhu veZimbabwe vataridza kutsutsumwa kwavo kongo yakareba pane murume iye iyoyo nevamwe vake. Asi tinoonawo zvakare kuti pauori hwoyuyu vamwe vakanga vasiri vega, vakanga vaine vamwe vakawanda wanda vakanga varipo. Saka tinotarisira kuti pachatorwa matanho akaomarara kuti vamwe vacho vaitwo zvaitwo vamwe izvozvizvi. Asi tinozvikudza zvazvo kuti nyangwe zvazvo zvazvanoonoka, asi kuti patombotorwawo chimwe chinhu chinotaridza kuti hurumende haisi kufarira nyaya dzeuori.
Asi kavamwe vari kuti hurumende haina zvakanyanya zvayaikwanisa kuita panyaya yekutengwa kwezvikwanisiro kana kuti maPPEs nekuti zvaidiwa munyika nechimbi chimbi, uku vana chiremba vanga voramwawo mabasa vachiti vari kuda zvikwanisiro izvozvi.
Tine vashandi vehurumende vanoize mabasa avanofanirwa vachiita nguva nenguva. Saka hatingati isusu chimbi chimbi yekutsvaka zvinhu ndo mukana wokutadza kuita basa. Vanhu vakatotadza kuita basa nemaune vachida kuona kuti vajuruja mari iyoyi yerubatsiro iri. Saka handifungi kuti chikonzero chakasimba chekuti nenhau yekuti basa raida kuva nechimbi chimbi vanhu votadza kuita basa. Kwete, hatibvumi izvozvo.
Tiri kuona vamwe vanokweretesa mari nevamwe mudare reSenate muAmerica vari kugunun'una nekubatwa kuri kuitwa mari dzeCovid muHarare. Zvinozoita nyore here mune ramangwana kuti vanhu vabatsire Zimbabwe nemari chirwere ichi chikaramba chichikomba zvachiri kuita?
Handivo vega vakuita chinefu chekuda kubatsira Zimbabwe nekuda kwekubatwa zvakanaka kwemari dzinenge dzauya muZimbabwe. Masangano mazhinji uye nedzimwewo hurumende dzekunze dzaonawo kuti Zimbabwe haisi kunyatsobata mari nemutoo unofanirwa uyewo kuti rubatsirirwo urworwo rusvike kune vanhu vanenge vachida ruyamuro. Saka idambudziko rapinda munyika uyezve zvichakonzera kuti vanhu vakawanda vatambudzike nokuda kwokutadza kubatwa kwemari kunoitwa nemapazi edu ehurumende.
Vanokokera mabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, sachigaro wekomiti yeSenate yemuAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJim Risch vakagarawo vanyora tsamba kuWorld Bank vachiti mari yose yekubatsira Zimbabwe kusanganisira mamiriyoni manomwe ainge apiwa nyika kurwisa chirwere cheCovid-19 yaifanira kunyatsotarisiswa kuti isashandiswe zvisizvo sezvavanoti zvakaitwa mari yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Mukuona kuti mari iyi yashandiswa zvakanaka, World Bank iri kushanda neUnited Nations Office for Project Services neDutch Catholic Organization for Relief and Development. Rimwe sangano rinokweretesawo mari pasi rose reParis Club rakanyorawo tsamba kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube richivaudza kuti vakasashandisa mari dzavari kupiwa kurwisa COVID-19 zvakanaka, kuwana rumwe rubatsiro mune ramangwana kuchanetsa. Vanhu vakawanda kubva kumativi mana enyika zvikuru vatsigiri veMDC Alliance vaungana nasi kwagutu vachionekana nemutumbi waambuya Alice Chamisa amai vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa avo varadzikwa kumusha kwavo nhasi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana munhu ndekuti jamakono mudunhu raishe shwara vachiona kuradzwa kwambuya Chamisa. Vatungamiriri veMDC Alliance pamwe nevatsigiri vavo vauya nehuwandu hwavusanganisira mutungamiriri werimwe bandiko reMDC Muzvare Thokozani Kupe avo vatadza kubata maoko sezvo vanga vachisoredzwa nevatsigiri veMDC Alliance zvapa kuti Muzvare Kupe vadzokere vasati vaburuka motokari yavo. Vatamisa vazobuda panze vachirambidza vatsigiri vavo kusoredza nekuvhairira Muzvare Kupe avo vanga vatosimuka vachityira mhirizhonga sekamboitika pavakaenda kunochema mutungamiriri weMDC wekutanga vaMorgan Tsvangirai muna 2018.
Enhamba dzangu chenyi chanisa kuuya kana mukasachinja maitwa kunoita politics izvi ndichakutaura kusvika manzwa uye maona. Politics hadziitwe zvechiganya bhura zvamunotaura kuti kana anenge asingawirira nesu chimbomugoro asingawirira nesu pfuwa kumusana. That's not politics. Asingawirira nesu politics tinomuratidza zvakanakira maonero edu nekumuratidza kushata kwemaonero ake.
Izvozvo mukuru
saka hasha ngazviite njoma.
Vanhu vataura pakuradzikwa kwaambuya Chamisa vavarumbidza vachiti vaive nerudo uye vaitya Mwari izvo zvakaita kuti vagarisane nevamwe zvakanaka. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC Alliance amai Linet Karenyi Kore vati ambuya Chamisa vaenda panguva yakaoma apo vaigara vachirwadziswa nekushungurudzwa kunoitwa mwana wavo mune zvematongerwo enyika.
Hauchadyiwa kusunga mukunguru kunamanza nekusanya ndozvaita mugadzuri paya panonzwa kuti neri wanzwai neri wanzwai iye aimhora kupfuura nerifoni wacho. Mwana wawina sarudzo abirwa, mwana waone mamembers of parliament adzingwa, mwana waone makanselas adzingwa. Waizwa seise munhu wakapinda mukuzvara nerifoni wacho. So rufu rikutirwadza kuti ndimai akaenda kunofira isu kuZimbabwe tese kuti tirarame.
Mumwe mutevedzeri wavatamisa vatendai biti vati bato ravo rakatosikirwa naamai vakabereka mutungamiriri anotarisirwa neruzhinji rwenyika kubudisa vanhu mumatambudziko avanosangana nawo munyika.
Kuti isu veMDC Alliance inotungamirwa nemwana wenyu Advocate Nelson Chamisa tinoti we are very sorry, tine hurombo nekurasikirwa nambuya Chamisa namai Chamisa. Imi ndiri mumwe vevaivai vaimbosvika pano ndichiona mai vangu ndichiona gogo kune zvinhu zviviri zvavaita. Chekutanga changa chiri chokukurudzira kuti vanangu namatai, she was a prayer warrior. Chechipiri vanga vaine rudo, hawaibva pano usina kambambaira, hawaibva pano usina kahuku karodzirana kawaenda nako. So rwacho tiri kuruona muna Advocate Nelson Chamisa.
Mumwe muvakidzani wambuya Chamisa ambuya Taona Mutesva vatiwo vanhu vekwachiwara varasikirwa nemudzimai aibatanidza vanhu uye akashanda nesimba kuendesa vana kuchikoro avo vave vatungamiriri.
Vaibika tembuya vake pamwe vaibetiridza mwana wangu kuti aende kuchikoro. Mbuya vanei vachitiki handari pamba pavo kubika voti o mwanangu nemukadzi ipai Nelson mari aende kuchikoro ndopetubva Nelson kusvikira azo muzomuona adai.
Munyori, wezi mebasa ni magarua kanake evanu mshikwata chivadiki ve MDC Alliance wama kumborero harizivishi vati ambuya chamisa mberi kangachi gara chishunguru zwa nezi rikuitika msangano sezo mwana wabu alikukutiranwa ne wakapasa nuka awanunzi varushanda ni bato reza mpievu ambuya chamisa awangawane makore makumi matanatu ne matanatu ye kubere kwa watunzi wakaduna wari mubindura wale murivo toku bavashaya ipapo ne msue muvuro vasi ya wana wabu vana ne murume wabu wasi uvano chamisa Ndaka mira Studio 7 Masvingo Dini Godfrey Mtimba.
Vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kutora mari dzavanenge vatumirwa nehama neshamwari dziri kunze kwenyika ku Western Union nemukuru Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vanhu avanoti pavari kuenda kunzvimbo dzekutora mari dzinenge dzatumirwa dzakaita semukuru neWestern Union vari kuudzwa kuti mari haisati yavepo kana kuti vaende kune mamwe mapazi avo kana kuti vadzoke mangwana izvo vanoti zvanyanya ivo vachifane nzara. Mumwe akatumirwa mari svondo rapera asati awana mari yake vamugove gore jena vati vari kungonzi vadzoke mangwana mangwana acho onzi mangwana zvakare
tungonzi kumukuru kutakasvika mosongo ya mangwana then moyo mangwana saka which means kumukuru atsinga asina mari oro kuti vane zvavari kuita nemari here kuti vazopa vanhu later but then urungoenda ndaenda nhasi dzoka mangwana dzoka mangwana udzoka futi mangwana which means mari kunenge kusisina kumukuru.
Vagenes Machara vati vave kufa nenyota makumba ari mumvura sezvo vari kutadza kuwana mari yakatumirwa nemukoma wavo ari kuAmerica. Vamachara vati vaneta nekunzi vadzoke zvekuti vave kufungira kuti mari yavo inomboshandiswa vasati vaipiwa. Asi mushandi wemukuru anonzwa nyunyuto dzevanenge vatumirwa mari asina kuda kudomwa nezita ati mari iriko asi pane dzimwe nguva masaisai kana kuti network inenge ichinetsa uye vanhu vari kutumirwa mari vari kuwanda zvekuti avaperi vose kupiwa musi mumwe chete.
Mari kuveko iriko, so the only understanding yatingatiita tingave chitonetsa inetwork probably one kuti pamwe zvechitongwari kunonoka but vanhu vachona varipo vanenge vakawando futi vachitora mari vacho havapiki mari vose kawanda.
Nyanzvi munyaya dzezvemari uye vachidyara mari munyaya dzemicrofinance munyika pamwe nekumalawi valouis madhafi vati kushayikwa kwemadhora ekuamerica kunokonzerwa nezvinhu zviviri zvinoti kushandiswa kwemadhora ekuamerica munyika nemunhu wese pamwe nekusafamba kwendege munyika idzo dzinounza mari dzemakambani akaita semukuru kana Western Union.
Mari inouya nendege inouya yakatotakurwa iri mumatranki yotodistributwa kumamajor. Usually this thing is done nemabhengi but nekuda kwecovid hakuna maflights ari kuitika, maflights they are very limited, saka ndege dziri kufamba dzichitakura mari ishoma. Right now I don't think there's any bank which has got she mari nenyaya yekuti hakuna ndege dziri kuita dziri kufamba.
Vanhu vakawanda munyika vave kurarama nekutumirwa mari nehama neshamwari dzakaenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro sezvo munyika musisina mabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reArizona muAmerica rave nevanhu vanodarika zana nezviuru vabatwa nechirwere cheCovid-19. Izvi zvaita kuti dunhu iri ritarirwe senzvimbo yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi sezvo munhu mumwe chete pavanhu vana vari kuvhenekwa mudunhu iri ari kuwanikwa aine chirwere ichi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinotyaira magonyeti zvinoti zvave kugara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera kurwiswa pamwe nekupisirwa marori azvinotyaira nezvizvarwa zvenyika iyi zviri kuti vekunze havafaniri kunge vachishanda muSouth Africa. Kuratidzira kwakaitwa nezvizvarwa zveSouth Africa nezuro kunonzi kwakasiya chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakuwadzwa uye magonyeti ane chitsama apiswa. Zvizvarwa zveSouth Africa zvakavhara migwagwa nezuro zvichibatidza moto kudzivirira kuti motokari dzisafamba. Mumwe mutyairi anobva kuZimbabwe vaPatrick Makuaza avo vari kuDurban vanoti nezuro zvinhu zvanga zvakaipa zvekuti vavanoshandira vakatovakurudzira kuti vasapinde pamigwagwa. Asi vanoti nhasi vambodzokera mumugwagwa kunyange hazvo kuri kuedza dziva negumbo nekuti mune dzimwe nzvimbo vari kuratidzira ava vanonzi vachiri kunetsa. Vamakwaza vanoti hurumende yeSouth Africa iri kuvatsigira sezvo iri kuti vabvumidzwe kushanda kana vaine magwaro anovabvumidza kunge vari pabasa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamakuwaza muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Vakuratidzira vakaitwa nezuro mukati memugwagwa mutaingono vamwe vachinzi vakuwadzwa vapisirwa marori. Tine mufananidzo wababa vamwe chete vatakaratidzwa vachinzi vakuwadzwawo murodhi imomo. Saka zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka nekuti vakomana vacho vari kubhara mugwagwa yese vachipisa marori. Saka zvayo zviri kunetsa tasaziva kuti zvinofamba zvinomukira pasi nekuti haimheremhere chaiyo ihondo chaiyo ihondo hombe chaiyo.
Saka nhasi zvinhu zvakamira sei mumugwagwa?
Ndingati mukati mezwaranhasi takwanisa kuti tibude tiende kumabasa. Aiwa zwaranhasi marori ari kufambawo panapa nepapa kunyanya nzvimbo dziri mudhuze nemupoti umwe. Aiwa tiri kufamba nekuti mapurisa anenge arimo anenge akachengetedza nzvimbo dzacho. Mapurisa aiswaiswa mukati menzvimbo idzodzo kuti aone kuti zviri kufamba sei. Aiwa zwaranhasi rinenge rakatinyararembichana takwanisa kuti tiende kumabasa tichinosenza. Asi vakomana vacho aiwa vari kupenga vakomana vacho vari kupenga baba makadii zvenyu vakandimire.
Kwaivo vamunoshandira vari kuti ivo nezviri kuitika izvi zvekuvharirwa kwemakambani avo?
Tinoshandira vari kuti zviri kuitwa nezvizvarwa zveSouth Africa zviri kunze kwemutemo nekuti varongwa vatasiedza navo makore akawanda. Dambudziko raakuita vakomana vamanje nokuti vaakuda izvozvi kuseedza pamupese makore akura yavanga vasingade kuseedza nekuti kuseedza chaiko vanenge vasingazvifarirewo zvokuseedza. Saka vanongo nezuro vakambotimira vakamboti timbomira kufamba mumugwagwa nekuti nezuro zvasina kumira zvakanaka. Saka nhasiwo nenhau dzataurika mumapepanhau nemumanyuzimo zvinenge zvaratidza kuti hurumende inenge yapindira. Saka nhasi vatitendera kuti tipinde mumugwagwa tinosenza. Asi takangosenza takangomirirawo marizao dzehurumende kuti vachati kudii toona kuti zvinofamba sei baba kandimire.
Saka iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti nezviri kuitika izvi?
Hurumende yeSouth Africa iri kuti munhu wese ane mapepa ngaasinze ende uyezve hurumende yeSouth Africa iri kuti iyo ichatarisa mamiriro evari kushanda vacho kuti mapesendeji ari mumakambanizi achona akamira sei. Then kana vaona kuti mapesendeji achona akamira sei then vozopasika mutemo. Ende hurumende yacho iri kuti zviri kuitwa zviri kunze kwemutemo nekuti South Africa yakangofana nedzimwe nyika dziri musadhiki dzinofanira kuti dzityidza vese nyika dziri munharaunda imwe chete. Saka ivo vari kutotiwo zvirikuitwa nevakomana vomunomwe zvekusitiraika nekumisa marori kufamba zviri kunze kwemutemo. Ndosaka vatoti nhasi hakuna munhu anofanira kuva achimiswa kufenza munhu wese kumabasa. Saka takangomira kuti tizoziva kuti outcome yavo ichazobuda isiti kudii pamazuva ari kuteera iwayaya.
Saka imi kupinda kwamaita mumugwagwa nhasi hamusi kuchira upenyu hwenyu here?
Nhasi tatongobuda kakutimba macho haungagareka because kutowina hondo kutoirwa bhozi ivo ndovapinda mukati mezvimbo dzevanhu. Saka ukabvuma iwo kuti iwo tagara kumba usingati unoenda kubasa zvinhu zvacho zvinobva zvatongoipa. Saka nhasi otangodzidza tongobudawo tiende kumabasa kwacho kuti tiwanewo cheuviri nekuti kana ukagara kumba uko hauna chaunowana. Saka tatongoti tingobudawo tiende kumabasa tinosenza. Aiwa kutya tine tinako hapana zvatingaita hatina sarudzo yatinoita kuti dai tatinemuwo sarudzo yekuti kubva kwanaka taigona kuti toenda kuba zvino kutsva kumusana nekudumbu chaivo kuti tuende kumba kwanyonaka hapana chekunoita kuno kwachona hondo yachona iripo. Saka Sakaoma baba sakaoma nata wedo kubasa tiripo ucheza.
Avo vanga wari mwe mchikairi anubwa kuzimbabwe va Patrick Makuaza bari parunare mu Durban, South Africa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Yashika nguwa ya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Haleluya, nitika mfundi simwemi zangu South Africa, regaindi ni matambu ziko, kuna baba vachamisa, nemuri yose yuko vachamisa, nemuri yose Zimbabwe, nemuri yose ya Jesu Kristo, nevagari vimashingo kwa mkutu, munuweze zakwe, ayu watu, noti baba vachamisa, tinemi pa muna mato, zunzi nuruwaza chose kurashikiri wanumbereki, akakubereka hai, asitino tenda, nukuta amai waka kusakukurera hai, waka ukuzai, nasuno maamu tunga mili, nasuno maaku ziba kunyaraza, nukunyaraza wangu sina chino sona, saka njino kuna mbawa cha misa nyararai njimu ariba ita kuda kwa honza chino ziba usokura maruti, mendishino chini nguwa yasu uyu kutu muna wakabiri kwa ni mkazana mazora panyika, so zanzo unita seruba, asino kumiza kuswaba saka ndoza kaita mupenyo wedu vanu panyika pano ati gara pasipedu, asino chino ariba waita kuda kwa honza kwa sara ini nemi, saka ngati cheme nemi wacha misa neza kawira muri yose kwenye nukura shikiru wa nizira ya kada yanga singa charisi wapo nye kairi mataka nekuda kwenye na mwene coronavirus nasunu kubaka kundu nzi amaya kushina saka jika uta mbaba zishua ayu watino kwa ziwa nene nukutu kura shikiru wa kwenye kura shikiru wa kwedu amai venyu nda amai venyika saizo zonu kwa katibere kira wanako mana nasunu anuwa mtunga miriwe arukutunga mila patu ombe chinotino tumari vasha nyara za munu wese arukuchema nemi kuburgiza wone sikuno South Africa chinoti aleluya amen.
Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndiri mu Washington.
Chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM tirikutarisa zviri kuitika ku South Africa uko zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zviri kurwiswa. Ya pera regaiti mbotari sa misoro inauzwa kare uwandu evanu wabatuwa nechirwere che COVID-19 munyika waka kuira nechipiri kushika pamazana manomwe ne makumi masere ne vanomwe kana kuti 787 vafa vachiri vapfumbamwe. Nyanzvi dzotaura pamusoro pekudzingwa basa kwakaitwa vaObedaya Moyo. Amai vemutungamiri weMDC Alliance Ambuya Alice Chamisa vanovigwa zvine mutsindo kwa Gutu. zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira magonyeti kuSouth Africa zvogara zvakabatira ura maoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.